Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kurwira zvigaro pamwe nekudzingana kuri kuitika muzanu PF pamwe nekudzingana nekupatsanuka kuri kuitikawo muMDC kwasiya veruzhinji vasina tarisiro munyaya dzematongerwo enyika. Vanoti izvi zvaita kuti bato rezanu PF ritadze kugadzirisa nyaya dzeupfumi sezvo rave kupedza nguva richirwisana, ukuwo MDC ichitadza kuita basa rayo rekuona kuti hurumende yaita basa rayo nemazvo. Muzanu PF hamuna kumira zvakanaka zvekuti kubvira pakadzingwa vaive mutevedzeri wemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru, padzingwawo dzimwe nhengo dzebato iri dzakawanda kusanganisira makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe vakawanda. Kana ivo vamugabe pachavo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo zvekuti rinogona kupatsanuka. Ukuwo muMDC rinova bato guru munyika uye range rakatarisirwa neveruzhinji kuti ringangotora masimba rakadzinga nhengo dzaro dzedare paramende dzinodarika makumi matatu mushoro mekupokana, uye nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoona sekuti zvasiya bato iri risina kusimba. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti izvi zvasiya vanhu muZimbabwe vasina tarisiro kubva kuhurumende yezanu PF kana mapato anopikisa zvekutoti ndosake vave kuenda kumachechi.
Nhamo dzaita vanhu dzaita kuti vatange kwese kwese vachizama kutsvaka rubetsero. Zvino vakaenda kwavamakandiwa, vamakandiwa vanoudza kuti gore rinouya chairo chairo unogona kunge wava nemba kana mota. Saka vanhu vanoenda ikoko vachiti zvimwe vangabetsereka. Zvimwe chetezvo nokuna vamagaya, vanhu vanomanya ikoko vachituturuka vachizama kuti zvimwe vangabatsirwa mumatambudziko ari kutandanisana navo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapetsairo yanya vanoti zviri kuitika muMDC zvinosuwisa uye zvinosiya veruzhinji vari pamhene nekuti hapana achavabatsira mukumanikidza hurumende yezanu PF kuti iite basa nemazvo. Varohanya vanoti MDC inofanira kusiya zvekutungana kwembudzi yosiyana nezvekudzingana mubato sezviri kuitwa nezanu PF.
Saka MDC inofanira kubvumira democratic discussion in its party, but the problem in MDC yekuti yakutokopera zanu ende ukakopera bhuku redu ofu haupasi kana uri muchikoro. Kana uchitoda kutopasa muchikoro ufanira kukopera bhuku romunhu anogona, but MDC iri kukopera bhuku redu ofu.
Vanoti basa guru rebato rinopikisa kuona kuti hurumende yaita basa nemazvo, uye veruzhinji vanofanira kudzamisa pfungwa dzavo pasarudzo dzinotevera.
Aiwa, vanofanira kutofunga chaizvo kuona kuti vanhu ava vanokwanisa kutimirira here, nokuti ikonomi yenyika haisi kudini, haina kwairi kuinda, asi zano yakapuwa masimba kutonga. Asiwo vanofanira kuiongorora kuti zano iri kutonga zvakanaka here. EMGC haisi kuita izvezvo. Paine kuchikuita izvezvo inotodzinga vanhu mupalamendi vakaelekwa nokuti vaita madifferences. Yavadzinga yototi mumacities munana Harare, vanangurumani, munana Glenview zano ichopindai, zano inotoita maMP muHarare muya, munoti kuita here ko.
Vaimbova gurukota rezvemari zvakare vave mutungamiri webato repeople's democratic party uye vakadzingwa muMDC vatendai biti vanoti vana vemuZimbabwe havachina tarisiro zvekuti vave kuda utungamiri hutsva munyaya dzematongerwo enyika.
Our people are found in two places right now. In the church, tiri kunamata amazodikama. Taama vangeri even vana pastor Matutu vataizoti zvigaranga zvakukota my Bible. And unozaya munhu kana wakukota judge vakomana wakuziya Bible. So the average person can quote Mark, Luke, but ukaona wakukota judge so. What is this 1 to 10? What are ana Jephtha? It's a reflection of our Christ.
Vabiti vanoti mapato anopikisa munyika anofanira kukumbira ruregerero kubva kune veruzhinji nekuvarega vachitambura, uye vanoti izvi hazviitike zvakare kana mapato anopikisa akabatana kuti abvise hurumende yezanu PF pachigaro. Asi vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET muzvare Gladys Chachwayo vanotiwo veruzhinji havafanira kumirira kubatsirwa panhamo dzavo nemapato ezvematongerwo enyika. Muzvare Shachwai vanoti nguva yasvika yekuti vanhu vagadzirise remangwana ravo vega.
Ini ndinoona sokuti sezvo zvizvarwa zveZimbabwe ngatisangomirirai mapolitical parties, ngatisangomirirai hurumende. Isusu tine agents yatinayo semacitizen, tine marights atinawo, tine maresponsibilities atinawo. Maresponsibilities mamwe atinawo ndeyekutoita kutaurira hurumende takatasana nenyaya dzekuratidzira idzo mapenzi nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzinobvumirwa nebumbiro remutemo redu kuti titaurire kuti hurumende zvinhu hazvisi kufamba izvi ndozvaunofanira kunga vachiita.
Varuhanya vanoti dambudziko guru rawira nyika nderekusamira zvakanaka kweupfumi uye izvi ndizvo zvinofanira kuti veruzhinji vachipindira panyaya dzekuti vanotungamirwa kana kutongwa sei. Kana vemabhizimisi vanotiwo mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuvhiringa mabasa avo. Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce Vatakuna Mugaga vanoti kusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuvhiringa mabhizimisi munyika. Asi vamwe vanoti zvichitevera kubatana kwemasangano anopikisa anodarika 13 pasi pechirongwa chenational electoral reform agenda kunopa veruzhinji tarisiro yekuti ramangwana rinogona kuunza shanduko munyika. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa munyika haana kusimba zvekukwanisa kubvisa ZANUPF pachigaro uye anokwanisa kubudirira kana akabatana musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.